Mukurano nane zvekuburitswa kwemashoko musangano rinoongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kuAfrica reAmnesty International vaRobert Chivambu vaunza Studio 7 kuti Zambia ine nhoroondo yekumbunyikidza vanopikisana.
In the past 10 years we have seen a brutal crackdown on
mumakore guna pfuura ongororo dzakaitwa nesangano reAmnesty International dzakaratidza kuti hurumende yeZambia yange ichityora kodzero dzevanhu ichimbunyikidza vanorwisana neuore munyika iyi, uye avo vanorwira kodzero dzevanhu vamwe vakatourayiwa nehurumende yeZambia kusanganisira kudzidza izvidzwa pauniversity of Zambia zvakaita kuti kure nekutadzokedzana moto pakati pehurumende nevanhu nokuda kwekushandisa mapurisa.
Sezvo gungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica ratora danho rekuongorora sarudzo iyi kuchishandiswa madande mutande, vachibvambu vanoti vanokumbirisa kuti hurumende yeZambia iremekedze kodzero dzevanhu nokuti ndiko chete kungaita kuti kuve nesarudzo yejekerere.
As the country goes to the election,
panguva iyo Zambia yakatarisana nesarudzo, sangano reAmnesty International rinokurudzira hurumende yenyika iyi kuti iremekedze kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero yekuungana nekubvisa zviri pamwoyo yavo kana kuti freedom of expression pachirungu.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukurano nane zvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Bofana vanoti dai Zambia yatevedzerawo zvinoitwa neSouth Africa munguva yesarudzo.
Saka tinoongorora kuti kana kuSouth Africa patiri kutaura pano vari kutogara pasi ndotarisira kuti ndinhasi kuti vaone kuti kukurudzirwa kana kuti zvakataurwa neIndependent Electoral Commission yavo yekuti kuti kuitwe sarudzo panguva ino pane malockdown nezvimwe zvinosunga vanhu kufamba-famba nekusangana-sangana hadzingave dzinganzi isarudzo dzakanaka dzaitika mujekerere dziri free and fair. Vanoongorora vaya vanzi vaongororo vachishandisa technology kana kuti ICT kana kuti zvivhitivhiti zvingave mafoni zvingave makombiyuta zvechokwadi unenge uchiongorora chii.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa vaGlen Mashini nevaunza vatori venhau nhasi kuti vari kuzokumbira kumatare kuti sarudzo dzemumatunhu dzange dzichifanirwa kuitwa muna gumiguru wegore rino dzizoitwa muna kukadzi wegore rinoya senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Panguva ino yedenda reCOVID-19 vambofana vanotiwo vanoongorora sarudzo vakafanirwa kuti vave munyika iyi kuitira kuti vaone kuti vanhu vapiwa mikana yakaenzana pakutsvagarudza sigiro.
Mapato achikampeno ari kuenda kune vanhu vachinyatsotsanangura zvisungo zvavo nezvavada kuzoita kune vanhu kana vakasarudzwa vari kuzviita here vakasununguka. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo handioni kuti zvingabude kana takungoshandisa mafoni nemakombiyuta. Panenge patitoda kuti munhu aende pasi aende achitaura nemunhu kana achivachienda door to door vachienda pari kuitika misangano yemapato ari kukukidzana musarudzo umu vari kuongorora zvese zviri kuti zvakanyasomira sei kana pari kuendwa kunooneka pamapolling station.
Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vane muhangu wape avo vachange vakatungamira chikwata chesadic troic on politics chinosanganisira vakuru munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe neSouth Africa vanoti danho iri ratorwa nokuda kwekuti COVID-19 iri kuparara zvinotyisa mudunhu iri.
Takaongorora sarudzo dzekutanzania, Malawi neSeychelles zvichishandisa madande mutande nokuda kwekuti kukura kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mudunhu redu huri kupfuurira mberi. Saka sebazi resadak troika on politics takaona kuti nzira yekushandisa madande mutande ndiyo yakatinakira kuti vaongorori vasabatwe nedenda iri ranetsa pasi rose.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mai Constance Chemai avo vaudza Studio 7 kuti mukuru wemultilateral affairs vaRafael Varamisi ndivo vadomwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kuti vatungamire chikwata cheZimbabwe chiri kuongorora sarudzo dzekuZambia idzi. Vanoti kushandiswa kwematande mutande mukuongorora sarudzo hachizi chinhu chitsva.
Maringe nemitemo webazi reorgan on politics defense and security cooperation, mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuZambia ndiwo mamwe akashandiswawo musarudzo dzakaitwa kuSeychelles neTanzania. Sezviri pamutemo weorgan, panyika nhatu dzinoumba troika pari zvino, Zimbabwe neSouth Africa, dzinosungirwa kupa vamiriri vaviri vaviri kuti vabatsire sachigaro wenguva ino anova yeBotswana.
Sachigaro webazi rinoona nezverunyararo mudunhu reSandi kuya vari mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakazivisa mukutanga kwesvondo rino kuti ongororo yesarudzo idzi yakatanga nemubvuro uye inotarisirwa kupetwa musi wa 14 nyamavhuvhu. Zvino muZambia zvinonzi hazvina kugadzikana pamberi pesarudzo dzemusi wechina svondo rinouya sezvo paine kurwisana pakati pevatsigiri vemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vebato repatriotic front nevanotsigira vari kuvapikisa zvine mutsindo vahakainde Hachilema vebato reUnited Party for National Development. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.